Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na udzedu dzanasi chinagunya na 12/2019. Muriera imbova mtungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashayikira kuSingapore svondo rapera inoti inoda kuti vaMugabe varadzikwe kumusha kwavo kwazvimba. Izvo zvatsinirwa nhasi nemuzukuru wavo vaLeo Mugabe kunyangwe hazvo kutaurirana nehurumende kuchiri kuenderera mberi. Urongwa hwekuchemwa kwavaMugabe hunoshandurwa nhasi mutumbi uchionekwa kuRufaro Stadium uye uchizoenda kwazvimba nemusi wesvondo mushure mekuonekana nevakuru vakuru vanobva kunyika dzakasiyana-siyana nemusi wemugovera kuNational Sports Stadium. Mutungamiri weBotswana otumira mutevedzeri wake kuti anomirira nyika iyi parufu rwavaMugabe. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakashungurudzwa nemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvotaura nhuna dzazvo. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yavaMugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.